Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey Nomi soro ye naudza nasi chipiri kukadzi 14 2017. Zimbabwe ne Zambia dzinokwereteswa mari yekuvakiridza mudhuri wekariba dam asi Zimbabwe isingabati mari iyi. Vedzi svondo vokurudzirwa kushandisa makondomu panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuva rekushandiswa kwemakondomu. Nyaya iri kupomerwa vagari vekuEpworth makamu mashanu nevashanu yekukonzeresa mirishonga inotadza kunzwikwa mudare nhasi. Amai mujuru vonyomba vanhu vaivatsigira vachiri muzano PF vose vasati vadzingwa vachiti varume ava vaida kuvamanikidza kuita navo zvepabonde. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva zuva reValentine's Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai yamane shamwari dzitifarire paFacebook page yedu.